Zimbabwe yaive nemukurumbira wakaparirira pasi rose kutsungamira muAfrica nevatambi vakaita Talenton Schoolboy Chilago zvenyika Mosquito Alfonso Paudi Kilimanjaro tine mbiri pamwe na6 Matiaudi avo vaive nemikombe yeCommonwealth pamwe nemuAfrica asi nhasi haichataurwa nezvayo mumutambo uyu sezvo isisina vatambi vane hunyanzvi. Kunga pasi kweZimbabwe mumutambo wetsiva uyu kwakabuda pachena pamakunda reAfrica Sports Region 5 Youth Games ayo akaitirwa muBulawayo mukutanga kwemwedzi uno apo vatambi vetsiva venyika vese kubve kwemumwe chete vakadamburwa munharaunda yemutsanga. Zvenyika Alfonso uyo anonyanyozivikanwa nezita rekuti Mosquito akatora mukombe wecommonwealth kaviri uyezve akave kugumisira kuita zvinoshura izvi anobvuma kuti mutambo uyu wawira mumadhaka chaimo.
Mutambo wedu wetsiva munomu uri pa wadzikira zvisingaiti kuburikidza nekuti atina sponsorship
kunze kwaCharles Manyuchi uyo ane mukombe wemuAfrica pamwe neworld boxing council international uremu weholtaweit. Zimbabwe haisisina kana mutambi mumwe chete akukukwidza kutora mukombe wemuAfrica kana wepasipasi zvavo weAfrica zone 6. Asi Manyuchi wacho haasati amborwira muZimbabwe zvekuti vakawanda vanotevera mutambo uyu nedzimwe nyika vanofunga kuti mutambi uyu ndemuZambia uko Manyuchi anotorawo sekumusha kwake.
Zambia, I can say I'm at home because ndinofanira kuti kwandodiwa ndokumba.
Aigove chacha yeZimbabwe urebwe welight heavyweight pamwe neheavyweight Segoba Chipoda anoti vanotungamira mutambo uyu veZimbabwe National Boxing Control Board ndivo vauraya mutambo. Chipoda anoti mutambo uyu unofanira kutungamirwa nevakambopinda munhandare vachivhika zvipakera.
Ngariiswe kubva kwomukuru wacho anonge achiziya ari munhu akamboitawo sport yeboxing.
Asi vaive munyori mukuru weZimbabwe National Boxing Board of Control vaGilbert Munitsi vanoti vakaregedza basa mwedzi wapera asi kwopota ivo kuti hurumende yemuno haisi kupa mutambo uyu ruyamuro neruremekodzo rwaunokodzera. Izvi zvakatsinurwawo zvakare naManyuchi uyo anoti maitiro evari kutungamira bazi rezvemitambo muhurumende haaite kuti vechidiki vaite shungu dzokupinda mumutambo uyu. Taura nestudio 7 mushure mekugamuchidzwa mukombe weZimbabwe Sports Person of the Year muti wa 17 zita Manyuti akati vari pamusorosoro mumutambo uyu muhurumende vanofanira kuremekedza zviri kuitwa nevatambi kuti zvikuru zvevechidiki vakawanda mumutambo uyu. Mutambi wetsiva wehuremu hwemidhiweit Aaron Gordhan anoti chikonzero chekuwira pasi kwemutambo uyu ndechekuti hakuchisina varongi vemitembo vemutambo uyu vakaita savana Lorraine Murigi, Salini Maumau, Paul Murigi pamwe nemuchakabvu Jeff Captain Fiasco Dure avo vaiita kuti kuve nemitambo svondo rega rega. Izvi Mugwena anoti zviri kuita kuti vatambi vemuno varohwe zvinonyadzisa apo pavanotamba nekune dzimwe nyika sezvo vanenge vasina kugadzirira zvakakwana. Asi vamaumau vanoti mamiriro ezveupfumi munyika haachatenderi kuti munhu mumwe chete abudise mari yekuronga nekuisa mari mumitambo yetsiva sezvo kusisina mari munyika. Vamaumau vanoti hachakwanisika kuisa mari mumutambo wetsiva unove mafaro iko kumba vana vachaya chekudya kusadza kuenda kuchikoro. Vamaoma vanoti vari kutotarisirawo rutsigiro kubva kumakambani anopa mari mumitambo. Vanowedzera ivo kuti makambani aya haafaniri kusarudza nekupa mari kune mitambo ine mukurumbira chete yakaita senhabvu nekriketi vachikanganwa tsiva iyo yakapa Zimbabwe mukurumbira.
Vemabhizimisi vanoda kutsigira mitambo yemitambo yese muno muZimbabwe ngavarege kutarisa vana boxing as inferior to other sporting activities vakangofanana.
Asi chiri kunetsa ndechekuti makambani mamwe chetewo akatarisanawo zvekare nedambudziko rekushaya mari zvekuti mamwe acho ari kuvhara mamwe achibudisa vatambi basa. Achiri kukwanisa kuita mari mumitambo arikuitawo mari shoma shoma. Zvinhu zvikaramba zvakadai zviri kuratidza kuti zvichatora nguva yakareba zvikuru kuti Zimbabwe ikwanise kuwana zvekare vatambi veboxing vakaita Schoolboy Kilimanjaro kana Mosquito. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.